Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzinoratidzira pamuzinda webhanga reStanbic dzichiti hadzisi kufara nekudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira bhanga iri.
Dare redzimhosva rinoti kanzuro yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa mari.
Musangano wevatori wenhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa kuKenya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau nhasi dzaratidzira muHarare pabhanga reStanbic riri muna Samura Masheo dzichinyunyuta nekudzvinyirirwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhukadzi nebhanga iri. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vashandi vemumabhanga ava vanga vachinyunyuta nekudzingwa kwemumwe mushandi wechidzimai nebhanga reStanbic, amai Verity Mutsamwira. Amai Mutsamwira vaitungamirira sangano revashandi vekuStanbic. Zibau inoti ndivo vaive mukadzi wekutanga kumirira vashandi vebhanga. Vachitaura neStudio 7 apo vanga vachiratidzira amai Bernice Maluleke avo vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi muZibau, vati nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa kodzero dzemadzimai kubhanga reStanbic. Amai Maluleke vanoti amai Mutsamwira vakadzingwa nekuda kwekuti vaimirira kodzero dzevashandi.
Zvatishunda kuti tiratidzire inyaya yekuti munhukadzi ari kushungurudzwa. Tine nyaya yemusikana anonzi Verity Mutsamwira. Verity Mutsamwira akajoina workers, she was the chairperson of the workers committee. Saka izvozvo kuti ave workers chairperson chete izvozvozvo as a woman kwanguri kwekutanga mubanking sector. Ndokubva vamushungurudza vakamuti vari kumutransfera kuenda kuNgezi. Apo akavaudza kuti iye murume wake anorwara hakwanise kuenda kuNgezi. Ndokubva vaenda kukoti akanodzoswa kubasa zvekare. But paakadzoswa kubasa vakamurambidza kuti auye mubhengi vaimubhadhara ari kumba. Pakangouya judgment yeye July 17 ndokubva vatora mukana iwowo ndokumubva vamudzinga zvachose.
Imwe nhengo yeZibau muzvare Rumbidza Ichoto vati kutsikirirwa kwevanhukadzi pamabasa ndozviri kukonzera kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana munyika. Muzvare Choto vayambirawo bhanga reStanbic vachiti rikasagadzirisa mabatiro ariri kuita vanhukadzi, sangano ravo richaramba richiratidzira.
Isu semadzimai tiri kuti pasi neudzvanyiriri wemadzimai, varume ngavationewo sevanhu, maemployers ngavationewo sevanhu. Vakatidzvanyirira tiri vana vadiki, hapana kwatinoenda. Ndosaka kumusoro kuma very top positions kusina madzimai nekuti hatisi kupiwa kodzero dzedu.
Mutungamiriri weZibau vaFarai Katande vati vanoda kuti banga reStanbic ridzosera mai mutsamwira pabasa. Vakatsande vapomerwa banga iri mhosva yekuramba vachidzvinyirira vashandi, vakati zvinofanirwa kuchinja sezvo nyika yakasununguka.
Nekuti mushandi uyu akadzingwa zvisiri pamutemo, anofanira kudzorerwa pabasa. Uye bhengi rinofanira kukoshesa kodzero dzavashandi.
Vamwe vashandi vebhanga iri varamba kudomwa nemazita, vati utungamiri hwebhanga iri hauremekedzi vanhukadzi, uye vanotsikirira vanhukadzi kuti vasawana utungamiriri kana kusumukira pabasa
ravo.
Nhengo dzezibhau idzi dzakatozoenda kumatare edzimhosva kuti vapiwe mvumo yekuratidzira mushure mekunge mapurisa avarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga iri sezvo vakuru vebhanga iri vanga vasiri mumahofisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare redzimhosva rinotarisa nyaya dzemabasa nevashandi reLabour Court svondo rapera rakapa mutongo unoti kanzuro ichitungwiza ibhadhare vashandi vaya makumi mana nevaviri vayakamisa mabasa muna 2015 vasina kuwana mihoro yavo izere kwemwedzi makumi matatu kana kudarika. Mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza uye vari kumirira vakamiswa mabasa ava vaEfrem Katsina vanoti vamwe vashandi vaive vasina kupiwa mari dzavo kwemwedzi inodarika makumi matatu, uye dare rakatonga kuti vashandi vose ava vapiwe mari dzavo idzi gore rino risati rapera. Ngatinzwei vakatsina vachitsanangura.
Womufara sikuru kutaura nevashandi vechitungwiza municipality. Imwe nguva kumirira nguva yamwari kunoita zvakanaka. Makoti akatibatsira zvikuru patakazoenda, takanoona tapiwa ruling yakanga ichitsanangura kuti vashanga vatakachimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira. Saka tinoona kuti tiri kubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvakanga zvakagarirwa nekanzuro kuti vasazviwane. Saka ivavo vari kufanira kubhadharwa mari yacho kusvika 359,000. Vari 42 vevashandi ivavo vari kufanira kupuwa mari dzavo 22 Septemba usati wasvika.
Tinonzwa kuti mune imwewo nyaya yemumwe mushandi akanzi adzokere pabasa, yakamirawo sei?
Tine umwe mushandi akanga apomberwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45. Akadzingwa zvakare panguva iyo yandingati nguva yemedine. Takabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvezvino pazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa hoho kuti pane chakaitwa chakakangatika chaakaita iye. Saka anofanira kuzadza kubasa uyezve apiwe mari yaakanga akagara makore anokwirata 2.5 asiri kuenda kuti asina chaari kuwana.
Munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera?
Ndinoona kuti pari zvino havachisina zvokuti vaite. Ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakosi kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza. Ndo zvazosvitsa pakuti vatorerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera.
Imi pachezvenyu vakatsina mune nyayawo dziri kumatare edzimhosva, chii chamunotarisira?
Tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatingati justice. Nekuti ndinoona kuti nyaya zhinji dziri kuitika hadzii nyaya dzekuti dzingangoraswa, uye hadzii nyaya dzekuti pane mhosva akaparwa vashandi.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vechitungwiza vaEfrem Katsina vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Vechidiki veZANU-PF vanoshandira hurumende vari mubazi revechidiki kumasvingo vanoti havasofara nedanho rakatorwa nehurumende rekuti vaende kunoita mabasa ekurima pasi pechirongwa cheCommand Agriculture kuitira kuti vawane mihoro sezvo hurumende isina mari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ada kuzikamwa nezita rekuti Tanos Chikava, iro risiri zita rake chairo nepamusana pekutyira kudzingwa basa, anoti vakanzi vose vanofanira kuenda kunorima, anenge aramba anodzingwa basa. Vechidiki vanoti vakaziviswa nezvedanho iri nemukuru webazi ravo mumasvingo vaJune Mbizo.
Sema youth officers takadedzwa nemukuru wedu weprovinsi muno masvingo.
akatiti kwapiwa instruction kuti titsvage nzvimbo dzekurima mahwane ekuita kumamisha uko nenzvimbo dzakapoteredza mumadhorobha kuti tirime tikwanise kuwana mari. Iyoyo mari ndo ichatichengeta, ichashanda sepei yedu.
Chikava nevamwe vake vanoti danho ratorwa nehurumende harina kujeka uye vari kuona senzira yekuvamisa mabasa avo sezvavaida kuitwa mwedzi mishoma yapfuura, asi vakazomiswa nemutungamiriri wenyika varobert mugabe avo vakati vadzorerwe pamabasa avo. Mumwe wechidiki akaramba kudomwa zita rake atiwo vaudzwa zvakare mumusangano waitwa nhasi kuti vachaendeswa kumushagashe kunodzidziswa kurima pasi pechirongwa checommand agriculture kutanga musi wa10 gunyana.
Ya izvozvo ndizvozvo chaizvo tanzi tichatrenewa kurima kwai tichishandisa command agriculture. Isuwe kuno kumasvingo takabatanzwa nezaka tichange tichitanga kunotrenewa pamushagasha apo musi wa17 kusvika musi wa22 September, asi vachatanga kuinda kunotrenewa izvozvo ndekwagutu. Isu tinoona sekuti donzo remusangano apa nderekungoti sezvo tatamboritrenjewa pekutanga, inongova imwe wei yokungotibudisa basa nayo yokungoti tinde kutinoita varimi. Handizivi kuti tose tingaita varimi here semayouth, nekuti isu tatakatoritenjewa kare, zvino tochibata-bata zvikuru nokuti isusu tisu vanhu vaimobhilaiza mayouthi nguva yemacampaigns tichivhundusira-vhundusira vanhu nezvakawanda-wanda, asi iko zvino tinoona kuti haa apa ZANUPF yatirasha. Izvino isu kana musangano watirasha hazvitinetsi, iko zvino election iri kutevera apa. Saka tete tichingosangana ikoko kuelection tigoona kuti anobudirira mukubuda musarudzo umu ndiani.
Masvingo ine vechidiki vanoshandira hurumende vanosvika 600 munyika mose muine zviuru 10. Vambizo vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chiripo, asi varamba kutipa zvizere maererano nenyaya dzemioro vachiti zvinoda kutsanangurwa negurukota ravo vaPatrick Zhuwau avanga vasingadairi nhare yavo. Vechidiki ava vanova zvenhengo dzezanupf vanonzi vachange vachirima chibage nenyemba dzekutengesa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Madande mutande ose avharwa nhasi muTogo apo hurumende iri kugadzirira zuva repiri rekuratidzira kuri kuda kupedza utongo hwemakore 50 hwemutungamiri wenyika iyi vafore Geasibe nemhuri yavo. Mazana ezviuru zvevanhu vachikurudzirwa nevatungamiri vemapato anopikisa muTogo vapinda mumigwagwa yeguta guru reLome pamwe nemamwe maguta vachikurudzira kuti vaGeasibe vasiye basa panopera temu yavo yekutonga muna 2020 uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kwete kuti ritare nguva yemutungamiri wenyika.
Dare remuIndia nhasi ratongera rufu varume vaviri nekuvekwawo nechekuita nekubhombwa kwakaitika muMumbai muna 1993 kwakaurayisa vanhu vanodarika 200. Feroz Abdul Rashid na Tahe Abu Salem vatongerwa rufu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuronga nezvekubhombwa uku.
Munyika maita makakatanwa panyaya yakaburitswa nesangano renhau reReuters yekuti pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite hurumende yemubatanidzwa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya matomu. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pane zvakawanda zvisina kunyatsojeka pane zviri kutaurwa neReuters panyaya iyi. VaTsvangirai uye hurumende yeBritain vakaramba nyaya iyi vachiti ndeye mugotsi matsuro. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo vakaudzawo Studio 7 nezuro kuti nyaya iyi haina kana kutombozeiwa nezvayo mumusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro vachiti hapana zviripo. Vamwe mubato reZANUPF vanotsigira vaMnangagwa vanotivo hazvishamise kuti vari kuchikwata chavari kupikisana navo cheGeneration 40 ndo vari kubuda nemagwaro ekusvibisa vaMnangagwa kuti vave makara asionane navamugabe avo vasingadi kunzwa nyaya yekuti vachasiya basa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuti vamunangagwa vaite hurukuro navatsvangirai vanofanira kutanga vabuda mudziva rezere makarwe muZANU-PF umo musina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavamugabe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi pamwe nasachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana. Tabvunza vaMangwana kuti vanoona sei nyaya iyi.
Hapana kana gwaro ratakaona, izvi chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa, kana apedza kuhumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi, rega ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources. That's total nonsense. Hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero. One, vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo tapedza maelections. Hakuna maZimbabwenzi vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi. Hakuna urongwa hunhu chaiuya hwakadaro. ZANU-PF ichatsvaira MDC zvimwe zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona. Tinotaurirei natsvangira isu veZANU-PF? Ende vanotiti nhaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa cheReuters, vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something. Come on, new constitution yatombo in place. Vachitaura nokuti kudiko tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tiri kutaura nezvazvo panapa. Aivazoni
vamudzengi manzwa zvataurwa navaMangwana, asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure?
Vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvematongerwo enyika. Kutaura hongu vanogona kukuita, asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa. Chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters. Kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa, vakati vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeEnglish government kareko. Saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena, hatinawo zvetingati tingaramba titi haiti chokwadi kana kuti dzinhema, tongoti iripoti yabuda. Asi chondoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana, uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude. Kana vasingadi kuti zvibude, vanoramba zvekuramba kwaita navamangwana zvekurambwawo kwati vatsvangirai. Asi handisi kuti vakataurirana, asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana. Chokwadi chiri kundike kuti hatizivi.
VaMangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawanda wanda vakatiwo vanhu havanoita zvematongerwo enyika, nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika. Zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika?
Mumatongerwo enyika kuna tunoti maback channels anoshandiswa kana muchida kutesta kuti zvakamira sei, zvakamira sei. Ngatiti for example tingangoti kuma2004 but especially 5 zvichienda mberi, vatina masa navavo zvimwe vaimita so many times kudzimba dzavo, zvanga zvakaauthorizwa navakuru vavo. Ndo aiva maback channel, those negotiations, some of them ndo akaproducer kariba staff and so on. So pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara, hakusi kuti zvandikutaura kuti vamwe vaichaenda kubakwa vachina masa, vana vavo vadhuzana, right? Izvozvo zvinoitika papaine basi apa, hapana kana basi. One, two, hakuna back channel iripo. Zvandinokuudzai kuti hatiri kuudzai yandikuudzai yavachina masa navawashmencuve, taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika. Vanhu vese vanga vari briefed within vaitoziva kuti there is a back channel going on.
Vamudzengi, ndodzoka kwamuri, asi nekunetsana kuri kuitika mubato reZANU-PF handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai, vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambe sei kana vamugabe vasisipo?
Izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika. Vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guwa rakadaro, iri nyaya yekuda kuti vavhundushe vamwe vomubato reZANU-PF.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Mumwe mukuru musangano rinoongorora sarudzo kukinya reElections Observation Group vaMule Musau vanoti vatori venhau vemuZimbabwe vane zvekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vavo vekukinya. Avanoti vakabatsira zvikuru kushambadza sarudzo munyika iyi pamwe nekuderedza kuburiswa kwenhau dzemanyepo musarudzo dzakaitwa munyika iyi nguva pfupi yapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora zvingaitwe nevatori venhau kuti nyika iite sarudzo dzakachena murunyararo, vamusau vati zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2013, vatori venhau vakagara pasi vakaita chisungo chekuti havachaburitsa mashoko anokurudzira mhirizhonga. Vati izvi zvakabatsira chose kuderedza mhirizhonga musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Vatiwo rwendo runo vatori venhau vakaita basa guru mukuburitsa nhau dzaitaura pamusoro pemafambisirwo esarudzo vaikwikwidza pamwe nezvimwe zvaibatsira veruzhinji musarudzo idzi. Vamusavo vati kunyange hazvo masangano enhau yehurumende munyika aiburitsa nhau dzaitsigira bato riri muhurumende reJubilee Party. Izvi hazvina kubatsira nekuti munyika iyi mune masangano enhau akawanda akazvimirira aiburitsa nhau dzainge dzisina divira dzakarerekera. Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Vivian Marara audzi Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwe nevenhau muZimbabwe kubva kukinya.
Ivo maelections avasati atomboitwa vakagara pasi ne media council yavo ikoko vakataurana vakaita a guideline on how to cover my elections for 2017. Saka chaivapo ndechekuti munhu wese aitozoti kuti my elections tichakava nenzira yakadai. Saka ndochiro chatinoda muno muZimbabwe kuti tigare pasi sevanhu vanoshanda muuyu muarea yekutevenyurwa kwenhau kuti chii chatichaita patinenge tava kuita kuma elections.
Marara anoti pachine nguva yekuti masangano enhau agare pasi nevekomishen yesarudzo, komishen yenhau pamwe nekomishen yezvekodzero dzevanhu kuti vaone kuti vangashandisei vese zvisina kupokana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyaya yabuda musangano wanhasi inyaya yekuti mitemo yemuZimbabwe inombunyikidza vatori venhau. VaChristianaka vakamboshandira sangano renhau reReuters uye vave kudzidzisa vatapi venhau vati izvi handizvo zvingadzorera vatapi venhau kumashure.
Tinofanira kuramba tichirwa, tinofanira kuramba tichipopota, tinofanira kuramba tichikakavadzana nevanotonga nyika nevanogadzira mitemo kuti mitemo iyoyo irambe ichiita. Asi chingatibatsira ndechekuti kana isu takabatana sevanhu vanotora nhau vanoshambadza mashoko, izwi redu riri rimwe chete, tichasvika rimwe zuva retinonzwika. VaiKenya vaasvika ipapa zvatora makore makumi maviri kuti vazosvika pavava.
VaChinaka vatiwo nyaya dzenhau dzemanyepo zvikuru sei pemadande mutanda akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe yave kuda kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzechokwadi.
Chinhu chekutanga kuti patraining yedu izvezvi tinge takubatanidza kuti nyaya dzefake news dzingatariswa sei, nekuti vanotarisa nhau nokuverenga nhau nokunzwa nhau kubva kuvatori venhau isu vanenge vachifunga kuti tadzipepeta ndedzechokwadi. Saka kupepetwa kwenhau ikoko kwakuzokosha chaizvo nenyaya yekuti nyaya dzefake news dzawandisa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vanyashi Nyakunu vaudza Studio 7 kuti iyi nyaya inofanira kungwarirwa nevatori venhau.
Zvinoda kuti zvichitariswa kuti ndiani ari kuzvitaura, zvakataurwa kupi, zvakabudiswa kupi, kuti vanhu vave nezivo yakakwana, kwete kuti tingoti zvese zvabuda uku hatichazivi kuti chinangwa chehue anenge aisa zvimwe zvinhu vazhinji vari kuti zvimwe zvacho zviri kubudiswa manyepo.
Vamusau vati nhau dzemanyepo kana kuti fake news dzakanetsa musarudzo yemwedzi wapfuura kuKenya, uye vatapi venhau vakaita basa guru kuburitsa nhau dzechokwadi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKenya yakauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu musarudzo dza2013, asi musarudzo dzegore rino pakafa vanhu vasingasvike zana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo dutumpengo rinonzi Hurricane Harvey risati ranyatsopera muAmerica, rimwe dutumpengo rinonzi Hurricane Emma rinonzi riri kuvhuvhuta zvine simba rakananga kudunhu reFlorida. Izvi zviri kuitika hazvo kunyange hazvo vanhu matunhu eTexas neLouisiana vachiri pakati pekunetseka kukuru nepamusana pedzimba dzavo dzakaparadzwa neHurricane Harvey. hurumende yeAmerica ichiri kumhanya mhanya kutsvaka mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Dutu mpengo reEMA rakavhuvhuta muzvitsuwa zveBermuda, St. Martin neBritish Virgin Islands uye rinonziwo rakauraya vanhu vasere uye rinotarisirwa kusvika muFlorida nemusi wemugovera kana svondo. Vanhu vazhinji vanonzi vari kusiya misha yavo muFlorida vachienda kune dzimwe nzvimbo. Tanunoka Wandi weStudio 7 abata vaPromise Sunday, chizvarwa cheZimbabwe chine mabhizimisi muguta reOrlando kuFlorida, avanoti vanhu vari mubishi rekugadzirira kuti vasavhiringidzwa nedutu mpengo iri.
Hurricane iri kunzi iyo pari zvino iri kukonzera bongozozo kunonzi kuDominican Republic uko.
Vapotaura here kuti ingasvika kuFlorida zvarini?
Vari kutiwo ingangosvika kuFlorida musi weSaturday inogona kunge yakunana Miami, then kunana Sunday inogona kunge yasvikawo kunzvimbo dzakaita sanana Orlando.
Pane zviri kuitwa here kugadzirira?
Taura kwatiri kuita izvozvi tutori panguva yekumhanya-mhanya tichivhara dzimba kuitira kuti pasaite madamage akawanda.
Chavari kunyatsoita chaizvo chii?
Pane process inonzi iyo boarding yekubhodha dzimba kana hurricane ichinge ichiuya kudai. Vamwe ndo vanotora mapuranga aya atinoti maplywood vokomerera pamahwindo ese, nekuti chinowanzokuvadza dzimba panguva yehurricane idutu rinenge richipinda mumba runopwanya mahwindo.
Pane vamwe kuZimbabwe here vamunogarisana navo?
Variko vakatoti wandei, tutori community yakati kurei yemaZimbabwe.
Saka imi savanhu kuZimbabwe vagere pamwe chete, muri kuronga chinyi kuti mubatsirane kuona kuti mhepo nemvura iyi hazvikanganisi upenyu hwevamwe venyu?
Hapana hapo zvakawanda zvekuti mukwanise kubatsirana, nekuti vamwewo vanenge vachigara mumaapartments, mumwe nemumwe anenge achingoonawo kuti ozvifambisa sei kuti asekiwe musha wake. Sometimes tinongochuza kuti tinge tiri pamwe chete kungotaurana kuti hanzi tinosangana kumba kwanhingi, tongoita ride it out tiri ikoko, tichingoita monera pamwe tiri pamwe chete.
Ava vanga vari vaPromise Sunday, chizvarwa cheZimbabwe chiri parunare kuOrlando, Florida. Muno muAmerica naTanonuka Wande weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Mukupera kwemwedzi wapfuura, North Korea yakakanda chimwe chombo chehondo chakapfuura nepamusoro penyika yeJapan pedyo nechitsuwa cheHokkaido. Aka ndiko kutanga pasi pemutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un nyika iyi ichikanda chombo chichidarika nepamusoro penyika yeJapan. Kukandwa kwechombo ichi uko kuno zvikoshoko zvaAmerica kwakauya apo South Korea neAmerica dzainge dzichikwenenzvera mauto adzo nekudzidzira kurwa kunzvimbo yeKorean Peninsula. Izvi zvinoitwa gore roga roga. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe vakashora zvikuru North Korea nekukanda chombo chehondo nemuchadenga menyika yavo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vanoti America yakagadzirira kuzvidzivirira pamwe neshamwari dzayo. Vakati ivo nenyika dzavanodzidzana nadzo vane mauto akasimba zvekuti North Korea ikada kudenha inenge ichizvisikira moto muziso. So, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea iri kuzvidza vavakidzani vayo uye sangano reUnited Nations. Vanotiwo America yakagadzirira kuita zvose mukumisa North Korea mukukonzera kusagadzikana kwedunhu reAsia. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo muupenyu hwavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 0012024650318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzoratidzira muHarare.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Kande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesine mhlaka 7 Mpandula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi iStand Big Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i 50-50. Asikwanisi ukuachieve i 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStand Big Bank.
Mina kade ngisithola sezenge. So bengizwe ngathi kodwa singakwanisa ukuzotshintsha siphiwe zeplastic, kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade code.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kamsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kamsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastiki ngemibono ehlukeneyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni wasemandebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa, ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo kuward 1 e-Evelyn High School okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kamsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic, kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Uhlupho ngolokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha lephumula, ubonakabala amaplastic ID. Le mali $2 yefunakalayo xa utshintsha. Ufuna isithupha seplastic, ufuna $2.
Unkosikazi Poshia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge, njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
Mina kade ngisithupha sezenge. So bengizwe ngathi kodwa singakwansi kuzochinja sithiwe ze plastic kodwa ntengingena khona phana emahofisini kade kubhalwa ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwansi ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini i-trade gold certificate wathe $5.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama challenges abahlangana la emaofisini. Funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu. Kanti sile challenge yemali. Sile challenge yokuhamba, kuhanjwa ngane emaofisini. Nxa kuzaba le mobile registration anele, abatsho bathi capture konke. Abangelazi izithupha, not basically ukuthi umuntu abe lesithupha for ukuvota. Because he right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota. But esikukhala ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithupha ukuthi abe le passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic, uMudede ubethe izithupha zezenge azisavotisi, kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga, izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesepepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo besabela bechaya ingungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mtsamwira exotshiwe. Umtsamiwa ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Bernice Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Thina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachieva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu, uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Khababisele uVerity emsebenzini. Bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba labo. Lokhu yi-event le sikontinua siya la silwelile yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu umnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengaboStandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsibisele emsebenzini labo futhi ba-respect ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe usukumizeza ama-rights esifazi lapha e-bank. So sithi thina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakos edala lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa webandla eliphikisayo ele-MDCT omanyene lezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esitsha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
turning to the similar case in Stanvik, but it's not Verity alone.
That's one in Dava in Jengale Stanvik. Kasi ya Verity yeto, olo Dava ulo njengalolo. Kula vanya besifazane, wakanyila ne, lendu wozi njengalezi. M7zini yavo, koto wakakulumi. Ngithanda ukumbonga ngokukhuluma lapho encindezelwa. Ngizakhuluma labameli bedale lephalamende bamandla wonke ukuthi lolu daba luzwakale.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zebhanga leStandbig ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhale khukwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazana abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa, wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Bethe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo, lapho akhanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama, esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngitsho la kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela.
Ibandla le-MDC labunjwa libunjwe abantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangele nini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayile udaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawe ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kani. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulama-boardroom. Akuhlalenini phansi ukuthi yebona yesenza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxase sizavika ngokuthi mina ngesiNdebele lo ngesiTswana akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF ukukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lawo? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi elethe sadini sesidlalile emaphepheni, sesitshelana izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa use enhlanganisweni, nethi ngabe semsebenzini ngawo senhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zasenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi, njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhuphe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo ukukhuluma.
ikokuthi ukuthi nqa ekuphuma emaphepheni angikathethi ukuthi kona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi umagubhi lo tshangelayo akulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze eyinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabona lapha beza khona kabakwenza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise okulungisekayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Faure Gnassingbé lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esilolaka esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey. Ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula oka Hurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona babu Gandhi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuto wafike kuphelele.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babumba uhulumende?
Wawa ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo mjuru. Ngibona ubungani bakhona bebuzele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona uMnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angade anqobe amnandi. Kodwa okwakhathesi njengokutho kwalo mgambo lenyuka ngibona ngathi la ngamanga yi fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni ubukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho, mnumzana Ngwenya uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo. Kodwa ke ongafuni ukunanzelela laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukaMjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTswangirayi lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukaNankagwa lomJuru nendlela abaphatha ngayo uMjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo uJoyce, ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhajana. Kodwa ke uTswangirayi lomnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu, ngoba inkulumo esizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi ayi kade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse, bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babuGandhi loNgwenya, imhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe, amadona, ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ekuthi iZimbabwe ngemva kukamgabeza kuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgabe.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba, akusoze kuchiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi uNankagwa engaxoxwa kumbe angaze aphume kuZANU PF. Sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-war veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabandla aphikisayo ukuthi udabawayo sebevumile, ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona, i-constituency yakhona engaba phakathi ama-war veteran abantu abalendlela i-history liberation le-alliance ingabe inkulu kakhulu. Ngesithiwa sithi kule-rational sense, kodwa uncle okuqala phela ukuthi kathi ekusiro wangaphumbi kwi-ZANU PF uMnankagwa kuthi asuphika bamkhiphe kwi-ZANU PF. So hhayi, mina ngilokhu ngisala njengoba sekimodingile sithi engxenye ngiphize le mbiza, kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnankagwa loTswangirayi lama-war veterans omtswangwa abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lokho?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo i-observer, so akutshoyo kuqakathekile. Kodwa okumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama. Uzathola ukuthi sokusazakala kwihonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe sekugcineni. Ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla, and ukuthi impilo kamnankagwa isini lutshwane kuZANU PF kubhalwe emdulini. So vele isikhathi sezimanga ke mina lesi simanga ngibona ingani yisimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakale.
Hayi, kuyezwakala. Ungaphosela okugcina mnumzana Ngwenya usigqibele uhlelo?
Iqiniso ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla wonke kuluntu lonke, umuntu wonke ophikisana leZANU PF, kimi yinto eqakathekileyo, ilungile ukuze umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethe ecubungula ezombusazo, bexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazo.
Abemba igolide ezansi emaNdebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingamachumi amane i-$40 million eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemaNdebeleni bathi akekho ngitsho loyedwa oseyitholile limali. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphume emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yamandebeleni oyemathebeleni South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhulume emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcini isihlalo weMat South Small Scale Miners, uthi babhekane le ndube eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali.
Ngokungafinyeleli ngathi ngamaloan or ngathi mining equipment. Lekuzacela laba abafisa amaloan benze kube lula kuma-small scale miners. Kuma-small scale miners kungumuntu okhalisayo ngisho okhasayo.
Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa kakatholi impendulo. Unkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation, umnumzana Dosman Mangisi, utshele lo mhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza lo Mangisi, unkosazana Similo Siziba, induba ababhekane lazo hathi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa ngabantu abavela ngaphandle. Asike sizilungisa le mithi. Nxa lisuka leZimbabwe Miners Federation, liyibise ibuye emaSouth, ibuye izophendula imibuzo elifuna iphendulo. Ngathi kokakade sike kukhulume ukuthi sifonela nale platform esiyithole namhlanje, kade sathi ukuthi sihlangane thina njenge-province kusehlula, kodwa namhlanje
iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedi Nkoncube ukhuthaze izimbamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe leza tata twaisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe leza tata twaisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe nalikapondo ine naliba ine nalakolwa ine Nali chicha pionse TV, nali kapondo ine, nali ine, nala polwa ine, nali chicha pionse TV, nali kapondo ine, nali ine, nala polwa ine, nali chicha pionse TV.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStandbig.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.